Watch.
Zwap.com.
Do it.
Monix on the beat.
When I can cup out your pin in a little poker to say what's to a black. White I know, she may white got up a samba when you max in. Takaenda ndichitendere kunotsvaga kuti tirarame pasina nguva wanga wato nemumwe asi sechidaro iwa wakakangana zvawaindipikira nchingopira gotsi zvataitidzirana wakatapose dzango vanganovetsinga wakandivimbisa pandaikukumbira mudiwa ugondimirirawo wakanga vandisimbisa uchandimirirawo zvakazongochinjwa nei uzizatombotisokomaswera sei ndiudze mumwe wangu wakatsamwei wakandipirirawo oyoi ndopika uchableswa nekama chakusakadza chakudira mambama kunyepa wakarara uchisandurwa nasamwa manyepero wako wanoda wati kunamaya runare hauchadaira wondiblema wati ndinokugaira ndaitadza neikokufungira iwe uchindiswereza pablue moyo wangu hauchasununguke kana ujumpstart hauchasununguke rangova rengenya risoneke kurwadziswa kujairike wangu ugondimirirawo ukabva wandisimbisa uchandimirirawo zvakazongochinjwa nei uzizatombotisokomaswera sei ndiudze mumwe wangu wakatsamwei wakandipirirawo ugondimirirawo wewe uchandimirirawo wewe ugondimirirawo wewe wakandimirirawo wewe
Zwap.com.